kutongotayambire kuti kuri kutonhora zvakanyanya saka kuvana vechidiki vanokwanisa kutoita exposure zvekutopinda muhypothermia zvekuti temperature inokwanisa kutodzika zvakaipisisa saka tinokurudzira kuti vana especially mababies vanyatsoputirwa zvakakwana vaiswe panzvimbo isingapinde mhepo kuitira kuti vasapindwe nechando and then vanotamba vanomhanyamhanya ava ngavatongoonekwa kuti vakapfeka zvakanonyatsovadzivirira tsoka zvese nemusoro nemuviri wacho tinokurudzira even vanhu vechikuru kunyanya vachikwegurei zvakare kuti vachengetedzwe panodziya vachiwana chikafu kana kuchitonhora mwiri unotoda kugadzira hiti rudziya rwuya
pane zvingaitwe nevanhu here zvimwe pamusoro pezvamataura izvi kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiriko ichi
kedzeredza chikafu kunyanyanyanya zvinhu zvinopa mavitamins tinonyanya kukurudzira vitamin c inowanikwa mumaorange mumalemon kana kutenga ari mapirisi asi tinokurudzira zvakare kuti kana munhu akanzwa asiri kunzwa zvakanaka ngaaende kuchipatara nekukurumidza asi kazhinji kutongo zvichengetedza kudzivirira yatinoti exposure iyoyi kuchando ichi
mataura imi kuti pane inonzi hypothermia chii ichochi
muviri wedu unofanira kuchengetedzwa uri pa 37 degrees centigrade ikanoti 36 inenge ichakanaka asi ikarudzirwa kudarika ipapo zvinoita kuti hypothermia kureva kuti yaderera kudarika temperature yatinotarisira tinodaro nekuti muviri une maprocesses akawanda aunoita toti even tikati kudya patinodya chikafu kusidigesta kushandisa pfungwa dzedu maprocesses anoitwa nemaenzymes saka zvinhu izvozvo zvinoitika yatinoti optimum temperature tinoda kuti muviri uchengetedzwe uine rudziya rwakafanira rwakatarukana saka muchando munomu tinonyanya kutyira hypothermia notonhora kwemuviri kana kuti kupindwa nechando wakaipisisa
muri kuona pane uwandu here hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvakadai semaflu nezvimwewo panguva ino yechando
hongu tinotyira maflu asi nguva inoyi tachiona kukwira zvikuru kwemainfluenza cases asi kune zvirwere zvakawanda zvinobuda zvakare muchando manyumoniya vamwe vanotopedzisira vatoita mabayo chaiwo nechando kana kuti munguva yechando kuvana taisiona manyoka emhando yerotavirus asi pari zvino atiderere zvakati wandei nenyaya yekuti vana vakuwana nhomba vakuvaccinatwa rotavirus tinoyambira zvakare nguva inoyi pakuedza kudziyirwa panopiswa zvakawanda zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakare utano ndosaka tichiri kuyombaura dzemarasha dziya tinongokurudzira kuti panenge pari kubatidzwa moto wedhando wemarasha ehuni kana kuti ndewe ingange zviri kupiswa pange pachifambawo mhepo zvekuti hatisi kuvhara mawindo nemadhoo totanga kudzirisa zvinhu saka izvozvo dzimwe njodzi dzatinosangana nadzo panguva inoyi kusanganisa zvakare even kutsva kwevana saka zvinhu zvatinokurudzira kuti ngatidzirwei asi ngatisazopindei munjodzi
vanenge vawanikwa vachinzwa kuti vangave neflu kana zvimwewo vanofanira kuita sei
vanofanira kuenda pachipatara chiri pedyo navo nguva inoyi system yedu yese yesurveillance tine maclinics anosvika 1550 vanenge vakatochenjedzwa pazviratidzo zveinfluenza kana kuti seasonal flu munhu kana asiri kunzwa zvakanaka ngaaende pachipatara chiri pedyo navo aone rubatsiro.